zvino zvaka zvakamira zvisina kunaka maererano nenyaya yenhamo dzatinoona dziriko kumusha. Maprizes ezvinhu anoramba achikwira, vana chiremba nyaya yavo haisati yagadzirika. Nyaya yekungotsutsumwa tsutsumwa nenyaya yemamiriro ekunze inoramba yakadaro. Saka nyaya yokuti nyika ipinde panhaurirano yokusunungura zvinhu zvakasungwa munyika inongova nyaya inoramba ichifambisirwa mberi nematereki. Nenyaya yokuti madambudziko aya ava nenguva yakareba, vamwe vanhu vazhinji vanotanga kuora mwoyo kuti tichawana nzira here kuti zvinhu izvi zvinogadzirika, asi tinofunga kuti hatina imwe nzira kunze kwokuti tisvage nzira yenhaurirano kuti nyaya dzigadzirisiwe.
Pane sangano idzva revamakereke richangoumbwa, riri kushanda nemi here veZimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations?
Takangonzwawo samanzwiro amakaita kuti kune boka rakadaro. Risati rava neukama neZimbabwe Council of Churches kana kuti neZimbabwe Heads of Christian Denominations. Tinoziva hedu kuti dzimwe nguva vanhu vakanzwa kuti ZCC, sezvo umwe wavatungamiri varo ari vamutendi vanova mutungamiri weZion Christian Church. Saka vamwe vanhu vakanzwa kuti ZCC zvakamirira iyo Zion Christian Church vanopedzera vakufunga kuti chinhu chimwe chete neZCC inoreva Zimbabwe Council of Churches, asi hazvinotova zvinhu zvakasiyana chose. Takangonzwa kuti kune boka rakadaro some indigenous church leaders. Chatinoziva ndechokuti harina ukama nemapoka atinozvidzana nawo pazotech yocity. Tino boka ratinozvidzana naro isu rinonzi Yuda Caesar, ndiro boka rakamirira maafrican independent churches atinofambidzana nawo. Saka iri nyowani hatisati tarizivai.
Makambotaura nezve National Convergence Platform, ndeyei iyi? Ichaparurwa rini uye chinangwa chayo ndechei?
Nyaya yeNational Convergence Platform yatingati inzvimbo yakagadzirwa nevemakereke vanoita zvevashandi, vanoita zvecivil society nevamwe vemaprofessional bodies akasiyana siyana, vakati zvinganaka kana tikava nenzvimbo yatinosangana pamwe chete kutenderana kuti nyaya yenhaurirano ingafamba sei ichienda kumberi, tiri pamwe chete kwete umwe noumwe akamira kwake. Saka ibasa ranga richiitwa kwemavhiki apfuura vanhu vachitaurirana behind the scenes. Asi iye zvino kwakabvumirama kuti kunofanira kuti kugova nesymbolic ceremony an agreement is going to be signed. Saka inofanira kuitwa musi wa18 December. Urongwa hwachona hwatopfuurira pamberi. Saka tiri kutarisira zvikuru kuti vavariro yeboka iri yeNational Convergence Platform ndeyekuti vanhu vasiri mumatongerwo ezvenyika asi vanoshuva kuti vaisewo musoro pamwe chete kugadzira nhamo dzizhinji dzakatarisana nenyika vangazviita sei vari pamwe chete. Ndo singisingi yeplatform iyi.
Bishop Mutata, sei vemakereke vasingatauri nenzwi rimwe chete, sezvo tichiona kuti pane masangano akasiyana siyana aripo, mamwe achitanga, pane zvinonetsa here kuti vemakereke vataure nezvi rimwe chete?
Vemakereke vanotaura nezvi rimwe chete, asi handiti munoziva kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinoti vanhu vanotendegwa kusangana vachiita zvavanoda, nyaya yefreedom of association. Saka vanhu vanenge vamuka vakafunga kuti nhasi tamukawo tinoda kutanga sangano redu, vanongoenda vonotanga sangano ravo chero mamwe masangano ari. Ndosaka muchiona chero patakaita ma elections tanga tina ma candidates aidarika makumi maviri emapato ematongo gwenyika nenyaya yekuti munhu umwe noumwe anenge achifunga kuti iye awana maonero aangapfuudzira mberi ari oga kana kuti ana vamwe vaanoda kuita navo anongogona kungotangawo boka rake akaenda kumberi navo asi izvazvikonesi kuti isu vemakereke anga achibatana pamwe chete yeZimbabwe Catholic Bishops Conference neveZimbabwe Council of Churches neveEvangelical Fellowship of Zimbabwe neveYudhasiza hazvikonesi kuti basa ratanga tichiita tichinda mberi ridzokere kumasure nenyaya yokuti aya masangano ari mana kudai anorepresenta ratingati chikamu chikuru chemakereke emuno muZimbabwe saka vamwe vanenge vauyawo vachida kutanga zvavo vanokwanisa kungoita tinongovimba kuti kana tikaona singusingu dzedu dzichifambirana hazvizikanwe pamwe rimwe gore tinogona kuwana nzira yekuti tingashanda pamwe chete sei.